Vadzidzi vanga vachisvika zviuru zvina nhasi varamba dzidza vakafamba vakaenda kuhofisi yemukuru wechikoro waEvans Mutsara vachida mari dzavo vachiti vari kubhadhariswa mari yechikoro kaviri. Vazhinji vanyuta kuti vakatorerwa mari igore rose rapera apo vakaendeswa kumakambani kwavanonodzidziswa basa. Mumwe mudzidzi vaGift Matches vanoti vanga vachida kutsanangurirwa zvizere uye vadzorerwe mari dzavo.
Nyaya iri kuitika panzeve kuti mastudents ari kuda tsanangurirwa zvizere panyaya yemafull fees avanobhadhara kana vari kuadjustment of which full fees inenge ichiri kuita maservices akaita sewifi access to library kuvane student ID. But zvinhu izvi kana tichikuarrangement havatidezeri kana kutiinfoma kuti chiyai mutore zvinhu zvakaita sezvakuma ID. Saka nyaya iri kuitika apa ndeyekuti mastudents ari kuti mari dzatinopiwa nedzidzo kuti dzidzisenze seikuti tiwane kubatsikana tichikuatachimenti ndidzo mari dzedzamuri kutibatira ethe same time panopera gore riri kuatachimenti tinobva tanzi topai ma250. Saka mastudents ari kuti mari idzodzo tidzorerei mari dzedu tidzibate kana tichibhadhara mafees tibhadhare mafees mari ichibva muhomwe medu kwete kuti imi munotora munongogara maganisa mari yedu.
Vamwe vabereki havasibhadhare mari dzemafees padzinozotorwa kuti
mari dziri kubhadhara. That's why mastudents amwe achiclaima because imwe student anotobhadhara full fees ari kuattachment asinei nekubatirwa mari. Ndo vamwe mastudents ari kuita access kumari yakakwana but ari tiri kukwanisa kubhadhara full fees vari kuita zvekubhadharwa vari kubhadhara nedzinje ndo vari kutorwa advantage vachibatirwa mari.
Vadzidzi ava vanoti kana vari kumakambani kwavanodzidziswa mabasa vasati vapedza zvidzidzo vanopiwa mari inoita zana remadhora mwedzi woga woga asi chikoro kunova kunosvikira mari iyi inotora makumi masari emadhora dzimwe nguva yose. Muzvare Miriam Dombo Fema vanoti chikoro chemasvingo polytechnic chiri kuvabhadharisa mari yakawanda vachienzanisa nezvimwe zvikoro munyika.
Mamwe makukwanisa kubhadhara $80 kweye asi vapeyi 700. Yes, 700 iyoyo hatisi kuziva chiri kushanda chii. Techisipo pano pachikoro chechiri kuattachment tauya wadisplays of going kulibrary hakuna futi wifi pano pachikoro yechipei 700 vamwe achiya $80 ndozvatikanyanyotsamwa toda mari uyeitiatichienda tongotikuowa chikoro yekivo vakati tokubatirai mari dzenyu wasapose get 500
Vadesmond Martin vanoti mari yavanobhadhara haisi kuenderana nemabatirwo avanoita kunyanya pachikafu.
Panapa pazirita challenge yekuti mari yatinobhadhara tobhadhara yakakwana but patinozopiwa chikafu chacho zvachizi pamenu zvacho nezvatinozopiwa zvacho is totally different. Zvanogona kunge zviri pamenu zvichipiwa vanhu maoutsider kana vanhu vanenge vachibva out of Zimbabwe ndo vanenge vachipiwa menu yakaita senenge iri pamemo yepachikoro asi tichiwana chikafu chisiricho zvachacho unogona kutaona ichakatodi zvatomboibva saka zvii zviri totally different vasati ichiwana asi mari dzibvisa.
Vadzidzi ava vazoita musangano nevakuru vechikoro avo vavaudza kuti vaisa nyaya yavo kumunyori webazi redzidzo yepamusoro asi varamba kubuda vachiti vanoda mari yavo. Mukuru wechikoro vamusara vazama kubuda mumusangano uyu asi vana vechikoro vavavharira muhoro inodyirwa vachiti vanoda mari yavo vakatanga kuimba nziyo vachiratidzira. Vamusara avo varamba kutaura nevatori venhau vazobudiswa mushure mekupindira kwemapurisa. Mari yezimudhefu gore rapera yakamboita mutauro mushure mekunge yatorwa zviri pamutemo neaimbova gurukota redzidzo yepamusoro Profesa Jonathan Moyo. Avo vainzi vakashandisa zvisiri pamutemo mari inopfuura zviuru mazanamana emadhora asi vamoyo vanoramba nyaya iyi vachiti vakashandisa mari iyi pazvirongwa zvezanupf uye vachiti zvaiva pamutemo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.